Vashtaura nevatore venhau pamuzinda webato ravo paHarvest House nhasi zvichitevera kubuda kwakaita gwaro revatongi vematare edzimhosva vekusouth africa rejudicial observer mission iro rakange richiongorora sarudzo dzemuna 2002 vatsvangirai vapomera hurumende yesouth africa yaiva pasi pavambeki mhosva yekushanda pamwe chete nezanu pf mukubirirwa kwesarudzo idzi zvichitevera sarudzo dzemutungamiriri wenyika dzemuna 2002 vatsvangirai vakaenda kumatare emuno vachiti sarudzo idzi dzakange dzabirirwa nemutungamiriri wenyika varobert mugabe asi kusvika pari nhasi matare hasati atora mutongo panyaya iyi nekune rumwe rutivi bepanhau rekusouth africa remail and guardian rakaenda kumatare richida kuti gwaro revaongorori vesouth africa ava ribuditswe pachena asi rakazobuda nemusi wechishanu svondo rapera.
Reading their final verdict of 2002 presidential election, the two judges may well have been talking about the 2013 July election, which was fraught with similar irregularities that were noted in the report. As I said earlier, the report comes as no surprise to us all. We are deeply appalled by it, and we unreservedly deplore what was done by the South African government to try to sweep this report under the carpet. The report is a statement, is a testament to what we in the MDC and some countries in the region and the broader international community have always maintained, that Zimbabwe has never held a free and fair election for a very long time. I am sure the same commission would assist to unearth the motivation the South African administration to work in cahoots with Mugabe regime across the Limpopo.
Vaenderera mberi vachiti pakaitwa musangano wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica muguta guru reZambia reLusaka muna kubvumbi 2008 vambeki vakataura zvakare kuti muZimbabwe maizoitwa sarudzo dzemutungamiriri wenyika dzechipiri kana kuti presidential runoff kunyange hazvo zvakange zvabuda musarudzo zvakange zvisati zvave kuzivikanwa. Vati izvi zvinoratidza kuti vambeki vakange vachiziva zvose zvakanga zvichiitwa nezanu pf pakange pakapfimbikwa zvakange zvabuda musarudzo izvo zvakatora nguva inodarika mwedzi mumwe chete zvisati zvaziviswa kune veruzhinji.
When the genocide in Rwanda was taking place, the majority of African leaders remained silent about it. Likewise, when violence flared up in Zimbabwe with innocent civilians being butchered in broad daylight, SADC countries turned a blind eye. Today, the Zimbabwean economy is again at a free fall because of illegitimacy derived from another stolen election in 2013 that had the full blessing of SADC, South Africa being the chief sponsor of the free and fair verdict. To an extent, the spirited efforts to hide this report shows that South Africa has wittingly and unwittingly aided the subversion of democratic process in Zimbabwe, wantonly violating official SADC guidelines on the conduct on free and fair elections, which they helped to create. It would seem that Mugabe's treachery should be a cause of instant outrage within SADC itself, potentially stripping Mugabe of the chairmanship. But again, the report clearly shows that this man does not operate in isolation of others in the region. SADC's failure to censure, denounce and punish Mugabe's actions continues to represent a travesty of democracy in this country.
Zvichakadai, mutungamiri wesangano rinoongorora nyaya dzezvokufambiswa kwesarudzo munyika Re-Election Resource Center vatawanda chimhini vanoti hurumende yeSouth Africa inofanira kukumbira ruregerero panyaya iyi.
Origin yakaiona zvakakodzera kutovhara kuti zvisabude pachena kuti chii chakaitika. Saka tiri kutsutsumwa kuti ivo sevaida kuyananisa vaiziva nechekare kuti aiwa vavaiyananisa vainge vari vanhu vanga vabata sarudzo mune zvisina kunaka. Saka semaonero edu, South Africa sehurumende yanga ine mukana wekugadzirisa zvinhu kuti tisazosvike pane zvatakazoona muna 2008. Saka tiri kutsutsumwa naizvozvo, and chikumbiriso chedu ndechekuti South Africa ngaibude pachena ikurumbire muregerero kuruzhinji rweZimbabwe kuti aiwa ndo vabatsira kuti Zimbabwe isamire zvakanaka, nekuti nyaya dzeutungamiriri nematongerwo enyika dzine chekuita nenyaya dzeikonomi yemuZimbabwe. Saka South Africa inofanira kubuda pachena ichitendera kuti aiwa vakakanganisa kuvanhu vemuZimbabwe, vavhoti vemuZimbabwe, uye avo vane hama dzakafa musarudzo dzakazoitwa muna 2008 zvichiteera sarudzo dzanzaitwa muna 2002. South Africa inofanira kunge ichibuda pachena ichikumbira regerero kune vanhu vemuZimbabwe.
hatina ukwanisa kunzwa divi rehurumende South Africa panyaya iyi. Gwaro re Judicial Observer Mission iri rinoti sarudzo dzemuna 2002 hadzina kufambiswa zvakanaka uye rinoti pakange pane mhirizhonga yakanyanyisa yakanga yakanangana nenhengo dzeMDC. Vatungamiri vebato iri vakasungwa pamberi pesarudzo uyewo kuti gwaro revavhoti rakanga risiri mumaoko eMDC. Kunyange zvazvo pakaitwa dzimwe sarudzo kubva muna 2002, MDC ichiri kungochema nenyaya dzimwe chetedzo uye kusvika pari zvino bato iri rinoti harisati rave negwaro revavhoti. Vatsvangirai vati kubva muna 2000 pakaitwa sarudzo dzeparamende Zimbabwe haisati yamboita sarudzo dziri pachena. Zvichakadai vatsvangirai vati kusawirirana kuri kuitika muzanu PF kunoratidza kuti vamugabe havasisina nguva yakareba vari muutongi. Izvo zvinotevera mashoko emudzimai wemutungamiriri wenyika amai Grace Mugabe, avo vari kukurudzira kuti mutevedzeri wemurume wavo amai Joyce Mujuru vasiye chigaro chavo vachivapomera mhosva dzeuori, kusagona basa pamwe nekuronga zvokubvisa vamugabe pachigaro zvechisimba.
What's happening is no different from what happened in Mao Zedong's days. When the old men's, when the big men's inevitable exit is unavoidable, what happens is that non-entities, opportunists take advantage because there is a political vacuum. Mao's wife tried to take over the leadership of the Communist Party because Mao was dying, and unfortunately the Gang of Four did not succeed. The same applied to Malawi. When Banda was dying, John Tembo and Bamaga Zamira tried to take over the leadership of... And we seeing history repeating itself in Zimbabwe.
Kunyange hazvo vachiti gakava riri muzanu PF harinei nebato ravo, chinovarwadza sebato ndechekuti veruzhinji ndivo vari kutambura uku vari muhurumende vachiswera vachirwira masimba.
The unfortunate thing is that it is the people who are facing the crisis. And I don't know how this lack of leadership that we are witnessing can solve the problem we are all facing. How does the fight between two women affect you having a meal on the day? How does that prevent stopping companies from closing? How does it help you in any way to solve any one of the problems that we are facing? Please, give us a break. Get away from the circus.
Asa amai Mujuru vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa vachiti maoko avo akachena semukaka uye vanoti vakatokwidza nyaya iyi kumagweta avo nepamusana pekusvibiswa kwavanoti kuri kuitwa zita ravo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.